muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai chesvondo rega rega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zvezimbabwe. Ini ndimi Evans Zininga ndiri muwashington dc. Taita rombo rakanaka nhasi. Ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadii zvenyuko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvozvo?
Ndaane nguva refu ndiri muindustry. Ndakatanga neYellow Cars, which was in 1999, I think. And then from there, ndakanchingoshanda muma different department mu film industry until I started directing.
Kana muchiti directing, muri kuti kudii? Muzvizvine zvichiitika ipapa?
But I think generally, and you see, kind of minority women film, and then from kind of scripts I know, kind of woman, it I say, woman no direct, and here no tora scripts I try kind of know, or na kuti, runo ikwa se.
Saka director akachai kwa film arubudika.
Runo damukuru. Even Runo Damunano, it needs a head. It needs somebody to manage the art department, to manage the wardrobe, and to make up, to make the camera, to make the editing.
Ndimi chimakuruwa. Mataura kuti yellow card. Pane yellow card filmu rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo. Ndora muri kutaura here?
Ndiwo.
Saka pari zvino muri kushanda pafirimu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi China. China, it did very well in the world. And China takavi filma ku South Africa, but story yacho it's a Zimbabwean story.
Okay.
But China did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Takawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then Rika nominate kwa ku Pan African Film Festival. And then Rika nominate kwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Rika wina, my main actress Rika wina the award ku AMA ikoko. So it did very, very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kunana BET kuAmerica uku muri kubudikira budikira uku, zvii zviri kuitika? Papatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
KuBET pane munhu akaudzwa maproducer efilm randakaita rinonzi A Royal Surprise. Vaka rekomendwawo nevamwe vanhu vakaona China. So I got a movie in China, and then Bavarati, Panamurusha got director, a female director, Panamuna Aka director, a movie in China. So maybe you could try her. And then Bavandi Pao Mukana, we could direct a movie in A Royal Surprise.
Semu Zimai, which is tema, anuzari wa Africa, kuZimbabwe pamusoro pacho. Kwamutare kumakomoyo. Munotambirwa sei muindastri yenyu iyi yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena mairi?
Zvakaomesa because it's very difficult. Yeah, it's very difficult, and I think vanhu vakawanda vanongoti because ndiri mukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Shakana kwa hii.
muri ya Zimbabwe ndo kutenda kunge mangana nesu mishirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo nhasi tanga tichikurukura naamai Beauty Mashaure ndaseka because ndambotadza kutaura zita ravo out nechirungu chakanaka ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndoti murave zvakanaka vateereri.